Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya naudzedu dzanasi chipiri gunyana 5/2017. Vagari vemuHarare vochema-chema nekureba kwenzvimbo dzavanoti vari kufamba kuitira kuti vanonyoresa kuti vave nezvitupa nemagwaro ekuberekwa kwavo kuitira kuti zvizovaitira nyore kunyoresa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Vatungamiri nevadzidzi vepachikoro cheGreat Zimbabwe University vopika kuenderera mberi nekuratidzira kwavo kwavakaronga mwedzi uno vachitiwo vava kubatsirwa negweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights kupikisa kumbomiswa chikoro kwegore rese kwemunyori mukuru muSRC yavo vakuda mugapu. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzotambira nemufaro danho rakatorwa neJudicial Services Commission rekuti pave nemamajistriti matatu anomirira kutonga chete nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Nyanzvi dzehupfumi dzozeya kumbunyukidza kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichida kuita mabhizimisi munyika zvakaita sava Strive Masiwa. Panguva iyo hurumende iri kuonekwa ichikwezva zvizvarwa zvedzimwe nyika kuti zvizotanga mabhizimisi munyika, asi ichitadzisa zvizvarwa zvayo kutanga mabhizimisi. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk nhasi na8pm tiri kutarisa zvinoreva kune vechidiki makakatanwa ari mubato reMDCT inotungamirwa navamogen tsvangirai. Kanawo makakatanwa ari muZANU-PF panguva iyo vechidiki vari kukurudzirwa kunyoresa kuitira kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930 pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.